Maita kufara kukuru mudare pamusoro soro nhasi apo vakunonga vanzi havana masimba ekutora zvivakwa pamwe nemidziyo yechechi mudunhu reHarare Diocese. Dare ratiwo vakunonga havasi mukuru weAnglican Church muHarare. Mutongo uyu wapedza makakatanwa pakati pezvikwata izvi ayo ange ari kukonzera kuti nhengo dzeCPCA Harare Diocese kupindira svondo pasi pemiti sezvo dzaitandaniswa mumachechi aya nemapurisa eZimbabwe Republic Police achishanda navakunonga. Vachitaura nemabhishopu nenhengo dzesvondo yavo mushure memutongo uyu, Bishop Gandia vati vanofara chose kuti Mwari vanzwa minamato yavo.
Tange takamirira, mwoyo wedu unofara zvikuru kuti izvo isu matare atitsigira aona kuti izvo nguva yese tange tichingotambudzwa pasina, asi hazvine hazvo, tinongofara hedu kuti Mwari vatirwira vatikundisa.
Bishop Gandia vati vari kutarisira kudzokera kunoshandira kumuzinda wechechi yavo pamwe nekunamatira muzichechi dzavo nekukasika.
Tiri kutomira kuti tipinde iko zvino, asi tichateedza mutemo wekupinda. Tichakuudzai, hatipindi chinyararire, tinokukokai tichirumbidza Mwari tiri muAfrica Unity Square tichipinda mucathedral yedu.
Munyori weCPCA Harare Diocese vaMichael Chingore vati mutongo wanhasi unotaura pachena kuti vakunonga havana kodzero yekurambira vari mumahofisi eCPCA nekuti havasi bishop weAnglican Church.
I mean, ndovanga ari in charge yedaisi yeHarare. Saka you could do what you want, which meant kuti sekuziva kwamaita vakwanisa kuwana order yekudzinga vanhu vanga vari mapriest echurch of the province of Central Africa. Ndozvanzine court havasi bishop wedaisi of Harare uye havana control. Havafaniri kunge vaine vachikwanisa kubata property yemudaisi of Harare, zvichireva kuti paburikidza neapili iyoyo havasi bishop weAnglican Church.
Vachingore vati kunyange hazvo darisina kutara nguva yekuti vakunonga vabude muzvivakwa zveCPCA vanofanira kubuda nekukurumidza kuitira kuti vasaburiswe nechisimba nezvikonzi. VaAmos Mwedzi ndemu vanopinda Anglican Church avo vanoti vatambira nemufaro mutongo waturwa nedare.
Tiri kufara zvikuru, Mwari atinzwira nyasha, tange tanzwa tichipinda mutende. Zvino nhasi uno taakupindawo muchechi makorokoto Mwari. Saka mukristu vanzi mukristu usanete.
Vakudzai Gandia ndemuya vanhu vanoti vakashungurudzwa navakunonga nevamwe vavo kwemakore mana.
Tafara nejudgment yapiwa, yaratidza pachena kuti Mwari ariko, Mwari hafa akanyadzisa vanhu vanotaura chokwadi. Tangokumbirawo kuti kunonga nevanhu vake vabve muchechi medu, tinamatire muchechi medu. Zvavaita zvokuita zvikoro mumba yaMwari nekuita mabrothe mumba yaMwari zvipere.
Nyaya iyi yakanzikwa nevatongi vanoti Justice Luke Malava, Venanda Ziyambi nava Yunus Omaji. Vakunonga nevamwe vavo vakabuda muCPCA Harare Diocese muna 2007 vachiti vakange vasingafariri zvechingo chani vakatanga svondo yavo yeAnglican Church of the Province of Zimbabwe. Vakazodzingwa neAnglican Church zviri pamutemo muna 2008 asi vakaramba vakabatira zvivakwa nemidziyo yeCPCA kunyange hazvo vainge vabuda musvondo iyi. Izvi zvakazoita kuti veCPCA vakwidze nyaya iyi kumatare dzimhosva. Vakunonga vakapiwa mvumo yekubata zvivakwa nemidziyo yose yechechi iyi asi CPCA vakapikisa nyaya yekudare pamusoro-soro. Hatina kukwanisa kubata vakunonga kuti tinzwe kuti vanoti chiine mutongo weSupreme Court uye kuti vachabuda riini mumahofisi nemachechi eCPCA. Mwedzi wapera dare rakapa zvakare mutongo waibvisa masimba vakunonga avakanga vazvipa pamwe nekuti vasashandise midziyo yechechi iyi mumatunhu akasiyana-siyana ari kunze kweHarare Diocese. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.